very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 of America on Wednesday, March 3rd, 2021. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at the COVID-19 cases in the country and the world at large. As at March the 2nd, 2021, Zimbabwe had 36,143 confirmed cases, including 32,989 recoveries, with 1,472 deaths. This after the country recorded the lowest number of cases in a week, where some days have gone without any recorded deaths due to COVID-19.
Global cases stand at 115 million cases, while 64.9 million have recovered. The number of deaths recorded globally currently stands at 2.5 million, including here in the United States, where the United States has become one of the hotspots with over 500,000 deaths.
We will also look at how Zimbabwe is slowly lifting its lockdown measures and beginning a return to normalcy.
Yes, and we'll also keep a tab on the vaccination program, where 25,777 people have been vaccinated using the Chinese vaccine Sinopharm.
Yebo kambe zimlandaba siyadibana ku live talk namhlanje ke siqoqa ngendaba ezi yene kodwa ecakathekile sixoxa ngayo indaba ye COVID-19 sibona ukubana hayi eZimbabwe kungani sokusiba nganeno kulesuku lapho edlula khona kungela ngitho loyedwa oyabe ethiwa ubulewo yiyo i-COVID-19. Kodwa-ke hayi sizaba sikhangela konke lokwenzakala emhlabeni jikelele esibona khona sokulabantu abedlula 115 million abale gciwane le-coronavirus futhi abangu 64.9 sebeke baba lalo basila. Sizakhangela njalo lokuthi emhlabeni jikelele sokunabantu abedlula 2.5 million abale gciwane ababulewe i-COVID-19 mavela.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pachirongwa chatinotarisa zviri kuitika kuvagari vemudiaspora. Tikutarisa isu nyaya yedenda rechirwere checovid-19. Tisarisa zvakare nyaya yenhomba yecovid-19 yesainofana nhomba iyo yakatanga kubayiwa vanhu munguva yapfuura munyika. Tinoona kuti pari zvino takawana mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachibayiwawo nhomba iyi. Uyezve tikanzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ivo kuti svondo rinouya pane 2 weeks iri kutevera vachawanikwa ivo vachibayiwawo ivo nevamwe vakurukota hurumende. Saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika panyaya yedenda iro recovid-19. Iro pari zvino tiri kuona kuti munyika yeZimbabwe mune vanhu 36,143 vanhu vakabatwa necovid-19, 32,969 vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri vachiri kunda, uyezve 1,472 vachiwanikwa ivo vachishaya. Kunyange hazvo munguva yapfuura kuri kunzi vanhu vanga vari kuwanikwa ivo vachishaya vanga vari vashoma kubva kucovid-19. Saka takaona mutungamiri wenyika vachiwanikwa ivo vachibvisa mimwe mitemo yelockdown, tikaona vanhu vachidzokera kumabasa kutanga kwevhiki rino. Tichiona zvakare vamwewo vanoita zvekutengesa mumigwagwa vachiti ivo havana zvikwanisiro zvekunge vachitengesa mumigwagwa, uyezve vachikurudzira hurumende kuti iwanikwe iyo ichivapa zvinhu zvakadai semaPPE, mvura yekugeza maoko kunzvimbo dzavanotengesa nezvimwewo. Saka pari zvino tichange tiri kutaura tine mumwe munyarikani wedu vari pano, Dr. Moses Rumano, vanova ivo muzvinafundo asi panguva ino yecovid-19 uyezve munguva yapfuura vakawanikwa ivo vachitanga basa rekurima. Saka tichange tiri kunzwa kubva kwavari kuti vakazvitanga sei, uyezve kuti panguva ino yecovid-19 zvirimwa zvavo izvi zviri kutambirwa sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Saka tichange tiri kuvakoka kuti vauye pachirongwa vachitaura nesu tinzwawo kuti mabasa api avari kubata panguva ino yecovid-19. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa sekutaura kwataita tiri kutarisa zvakasiyana siyana pamusoro pezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose. Titarisawo mabasa ari kubatwa nevamwe panguva ino yeCOVID-19 uyezve titarisa nyaya yenhomba dziri kubayiwa munzvimbo dzakasiyana siyana kuti kwamuri ikoko makabayiwa here nhomba yeCOVID-19 uyezve muri kupiwa dzidziso yakakwana here pamusoro penhomba iyi. Saka ndo zvatichange tiri kukurukura ipo pano sekutaura kwandiri kuita iye zvinezvi. Chris, ndinoshuvira kuti Dr. Rumano vapo, kana varipo tikwanise kunge tichivabvunza, vakwanise kunge vachitaura vachienda havo nekuti vane zvimwe zvavari kuda kuita.
Yes, Marvelous, you can go ahead and ask him. I'll bring him up.
Okay, if you can just tell us like about the project that he's currently doing. We know that he's a professor, but he's ventured into farming and he said that during this COVID-19, he found that a lot of Zimbabweans were actually requesting some of the products that he farms.
Yes, Dr. Rumano, how are you? Welcome to the show.
Thank you so much. How are you this morning?
No, I'm fine. You heard there from Marvelous, sir. She says, what are you up to? Can you tell our viewers and listeners? Of course, we also have Sipho Senko Simajokomola Balule. He's one of our guests as well. He's going to be coming up. But since you said you have to leave, you can go ahead and tell us more about your project.
Thank you so much for giving me this opportunity. I started the farming at a very early age in Zimbabwe. And over here in Ohio, United States, in this COVID pandemic 19, I have intensified my farming projects. I raise maize, I raise a lot of other vegetables as well. And I have started a milling company that produces super refined white cornmeal and mugaiwa. I also make maputi. I know many people enjoy Zimbabwean food and they miss it so much. So I decided to make use of the opportunity in COVID-19 pandemic when people are in quarantine, when people are in their homes, to start some projects that can keep people well connected. I've been distributing my produce in a number of states, Michigan, Ohio, Kentucky, Pennsylvania, Texas, Georgia, and Alabama as well. So I enjoy farming so much that I ended up starting a milling company. And that's the way that I can say I decided to make use of this opportunity. And some of our products are now on Amazon.com that they can be shipped anywhere in this world.
Okay. Thank you so much. Please do stand by. Marvelous, you heard there. You still got some more questions, I guess.
Yes, maybe vangango titaurira norimirwa mai kuti vakatanga project sei panguva ino yeCOVID-19 uyezve kuti iri kubatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe.
Ndinofarira nyadze kuri machibage. Ndaimutswa nevabereki kuti ndimuke mamba kwedza ndisati ndaenda kuchikoro ndichirima. Saka zvakazoitika ndezvekuti mukufamba kwenguva wabereki waizotipowo mari kana waendesa chikafu GMB chibage chatengwa. Saka izvo zvakaramba zviri mupfungwa dzangu uye ndinongozvifarirawo. Saka kuno kuAmerica ndakatangawo kurima ndichagara pamba pangu pandaigara paapartment pamba padiki diki. Ezvinezvi ndapinda mucommercial farming pekuti ndane masailo ekuisa chibage chinogadzira hupfu chinohwakasiyana wakafanana nengwerewere uye nemugaiwa maputi. Tiri kugadzira maflavors akasiyana. Izvi zvinongobva kundifadzawo nekuti ndo zvandakakura ndichiita uye ndine ndichida kuti vanhu vanzwisise kuti kana ukanga waita rimwe basa zvikutadziseba kuita zvawakakura uchiita kunyanya zvekurima izvi. Tinorima miriwo yakasiyana, derere, tinorima repi, tinorima kale, tinorima nzungu, tinorima nyimo, tinorima ipwa zvekare, tinorima mbambaira. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita kuno kudunhu reOhio. Pari zvino ndiri kuKansas, uko ndakatanga kurima zvekare. Saka ndinokukurudzira hama neshamwari kuti kurima kwakanaka, kunopa kuti tinokwanisa kuzodya zvatinofarira uye zvinotibatsira kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu zvakanaka.
Okay, so when you, how big scale is your project? Is it a small scale or it's a big project?
I started as a small scale, but at the moment, it's now almost commercial because we have everything that is done on commercial basis.
Okay, sure. So can you please, you still have a few minutes, right?
About 1 minute.
Okay, just hold on, please. Marvelous. You heard there is got only 1 minute. So
maybe for 1 minute, ya wongo ti pao kungo titiri pangueno ye COVID-19. Nye eto kada isi nombane jimo. Chiruku fambis kwa seiku wa kansi kwa vari koko kwa vari kuita shukuri moko.
Kwele chede ndare COVID-19. Uruku zikira uwandu wacho. Wanu waru kupinda mu hospital. Uruku zikira uwandu wacho. Wanu waru kufa. Ziriku ita zirinani. Saka ndiriku ona kuti kuno kukansas. Chirongwa chekubaya numba, chiri kubatsira zvizvarwa zvinogara munzvimbo ino. Nekuti washoma wari kubatwa nedenda irori pari zvino.
Okay, thank you so much. Thank you. We hope you'll join us again next time.
Thank you. I would love to send you maputa angu muchimbo anzwao. Later more time.
Bye-bye.
So Chris, thank you so much. We had there a professor, actually. He is a doctor, professor who actually teaches at a university. And right there, he was saying he's going into a lecture. So he said he literally put his, teaching cap at the side and decided to venture into farming. So he was just sharing with us there the kind of crops that he's farming at the moment. And especially during COVID-19, what touched me the most, he said that he's found that a lot of Zimbabweans are gravitating towards food that they know. While we are in lockdown like this, Chris.
Okay. Yeah, thank you so much, Marvelous. Let me bring up our guest, one of our other guests, that is Mr. Sipho Senkosi Matsokomole Palule. Mr. Palule is in the United Kingdom. Mr. Palule, you heard there from our previous guest. He was telling us about his other projects. I know we are talking serious business here about COVID and stuff like that. But do you have any projects on the site that you would like Zimbabweans to know, those in the diaspora and back home?
Yes. Firstly, I would like to say good evening to your viewers across the world. Here in the United Kingdom, we are a busy Zimbabwean community. We have projects that we are putting into place. Some of the projects are already running. I would like to talk about the project that we are putting into place. It is a project called Ingwe Yamabala. This is a project dedicated to teaching our Zimbabwean community in the diaspora about our culture, about the way we believe in terms of the culture, in terms of how our ancestors lived, and in terms of how we worship God, and in terms of how we celebrate our history, our heritage. So the idea is that we need to conscientize and teach the young people in the diaspora about their heritage, about their roots. That is important for their well-being. That is important for them to identify themselves, rightly so, as Black and African. It is about their identity, and it's important that we don't lose that part of who we are, that part of Ubuntu Wetu, that part of our being. So we are putting that program. It will be running on YouTube, and we'll be interviewing a lot of people in the diaspora about that program, so that they connect with who they are. They connect with people who are from back home, and we teach them about the culture, about the cultural stuff, food, the way we relate and connect with our ancestors, and so forth and so on. So that is a program that we are putting into place, and it's going to be live soon.
That sounds interesting. You know, when you're talking to Zimbabweans in the diaspora, there's always this issue of language. You know, when kids are born in the diaspora, there's always that issue of language, you know, when they can't speak their mother language. What are you doing as an organization regarding this issue?
Yes, that is very important for us, and is one of the issues that we'll be looking at. We need our kids in the diaspora to learn our language. Language is part of cultural identity and is very important for our kids to be able to speak in our indigenous language. It is very important when our kids visit their grandparents back home to be able to communicate with their grandparents effectively and to understand the culture and the customs. That's why we feel that it is very important that we have programs like this so that we can teach our children in the communities here in the diaspora our language, because it is part of their identity and it is part of who they are. That's why we have this program, which we are doing together with other people in the diaspora. It is very, very, very important for our kids to understand. For example, you know, when they go home, to be able to greet their grandparents and to have some functional language, indigenous language, to communicate with their grandparents and to know who they are, their customs, and to know their totems, and to know their ancestors. It's very important. This issue about ancestors is very important. Many people may take it lightly, but it is part of heritage. It is part of who they are. Ancestry in the diaspora, in the UK, in the United States, there's this program called Ancestry. You can see that, you know, the people in the US, in the UK, they are very much interested in their history, in the history of their ancestors and so forth and so on. We have to preserve that ourselves. We have to preserve that and celebrate who we are as a...
I think something has gone wrong there. Mr. Palule, hello? Hello? Marvelous. I think we have lost him. He's back. Are you back, Mr. Palule? Okay, I don't know what happened. There was no audio. I thought we had lost you. Anyway, thank you so much for that insightful information. Marvelous, our guest, Mr. Palule, is in the health sector. Maybe you would like to fire a question. He's in the UK, and you know in the UK there's also that variant, and I don't know if you have any questions for Mr. Palule.
Yes, maybe before I ask him a question, I would just like to summarize what he was saying. In Shona, apo tanga tiri kunzwa munyarikani wedu vari kutaura ivo vari ku United Kingdom vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti vana vazive tsika nemagariro ekumusha, saka vari kuti ivo nevamwe vavo vari kuita basa rekudzidzisa vana vari mu United Kingdom tsika nemagariro uyezve nekutaura rudzi rwaamai. Saka ndozvavari kutaura kuti vanhu vari pa COVID pa lockdown, but ivo vane mamwe mabasa avari kuita sekudzidzisa vana vechidiki kuti varambe vachiziya rurimi rwaamai kwavanobva tsika nemagariro, uyezve vachitaura ivo kuti vanga vari kutarisawo zvimwe zvakawanda zviri kuitwa pasi rose, asi vachitaura kuti kana iko kuno kuAmerica pane chimwe chirongwa chinonzi ancestry.com, vanhu vanotoenda vachitarisa ipapo kuti vakabva kupi, dzinza ravo rakadii. Vamwe vachitoona kuti vamwe vacho vakazosvika iko kuno vakabva ikoko kuAfrica vachiteedza kuti vakazvarwa kupi uyezve zvakadaro daro. Saka vari kutaura ivo munyarikani wedu kuti zvakakosha kuti vana kunyangwe vari kunze kwenyika vasakanganwe tsika nemagariro, nyaya yemudzimi wavo kwavanobva nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvimwe zvavanga vari kutaura. Asi mubvunzo wangu kwavari ndeyekuti takatarisa mavariant ari kutaurwa aya, mavaccine ari ikoko kuUnited Kingdom ari kukwanisa here kuwanikwa iwo achizodzivirira mavariant ari kutaurwa aya? Nekuti tinonzwa kuti kune South African variant, kune iyoyo yeku Britain, kune yeku Brazil. Saka ma vaccine avari kupiwa aya. Chris, maybe if you can ask him that, we hear, you know, there are different variants. The UK has one, South Africa has a variant, and Brazil has a variant. But what's the situation regarding the vaccines that they are being given in the UK? Are they protecting people against these variants?
Yes, that is the question. I'm sure you heard it, Mr. Balula. She's asked you about the variant and the
yes. Vaccines. Mm-hmm. Yes, indeed. I can answer that question. Here in the United Kingdom, the vaccines are working, and there has been a study about the Pfizer vaccine and the Oxford AstraZeneca vaccine. It has worked, and it has been confirmed that it is protective, and people are protected. Even the single vaccine dose that people have had is protective enough. It's got very good percentages in terms of protection. So far, it is working very well. We have heard of the Brazil variant, and the United Kingdom government is doing everything it can to trace the source of the Brazil vaccine. We hear that the government has actually managed to pinpoint the source to a location here in the United Kingdom. They are working very hard in terms of tracing and contacting people who may have come into the country and brought the Brazilian variant. And the South African variant is still the United Kingdom government is very, very strict in terms of people traveling to South Africa and people from South Africa coming into the United Kingdom. They have introduced a program of quarantine whereby if you're coming from those hotspot countries, you'll be quarantined into a hotel for up to 10 days. Yeah, failure to that, you will pay a heavy fine. So the government is actually clamping down on that to ensure that people do not come into the country with maybe if they are infected, so that the government can actually test, and if they are found to have this variant or these variants, the government can then take measures to make sure that variants will not spread into the entire population. So it's a very strict program. It's run by the government, and everyone who comes into the country from the hotspots countries is quarantined.
Thank you so much. Ungasiyela nje ngamafitane ngolimi lwesiNdebele ukuthi ubuchasisane lapha ngendaba igciwane leli eseliqhwalile okuthiwa yivariant.
Igciwane leli eqhwalile selikhona lapha e-United Kingdom, kodwa leli eleBrazil kunendawo lapho asebebone ukuthi kulabantu ababuye belalo leli gciwane bafika kuleli ilizwe. Ngakho uhulumende waleli lizwe uthatha amanyathelo aqinileyo kakhulu ukuze adingisise ukuthi laba abantu abangabangena kuleli bengatholakala bebesebehlukaniswa labanye abantu ukuze belatshwe njalo kukhangelisiswe kahle ukuthi leli gciwane lona livele lihamba kanjani ukuze kubonakale ukuthi alimemetheki lingene esizweni selizweni laseBritain. Kuzothi ke ukuhlatshwa kwama-injection kuleli lizwe, abantu bayahlatshwa ama-injection. Ama-injection laba ahlatshwayo akhanya ayasebenza kakhulu ngoba uhulumende lezikhwicamfundo zikahulumende ziyatsho ukuthi avikela kakhulu amanjekiseni lawa ahlatshwayo. Noma nje uhlatshwe injekiseni yakuqala ikakhulu e-Pfizer le-AstraZeneca, abantu babevikelwe kakhulu. Okwesikutsho ukuthi lanxa bengaze bethi kumbe bathola lomkhuhlane kodwa angeke begule ukuthi behanjiswe esibhedlela, njalo angeke begule ukuthi sebengaze begula ngomkhuhlane lowo. Yikho ke kutsho ukuthi amanjekiseni lawa aqakathekile kakhulu, njalo uhulumende uyababaza ukuthi amanjekiseni lawa asebenza kakuhle kakhulu. ngizothanda njalo futhi ukuthi incane ngumakala ngigcizelele ngohlelo onke ngakhuluma ngalo nje kancane ngithi mina lapha eUnited Kingdom silenhlanganiso okuthiwa ingwe yamabala. Inhlanganiso leyi ihlose ukuthi ifundise abantu bakithi abakamthwakazi abantu abatsha abantwana abakhulele United Kingdom abazalele United Kingdom bafundise amasiko abo ibafundise ulwazi ngemvelaphi yabo ibafundise ulwazi ngolimi lwabo ulimi lwabazali babo ukuze lanxa sebehamba besiye ekhaya besiyavakatshela ogogo babo nabokhulu babo benelise ukuthi bekhulume labantu abadala ngolimi lwabo. Siyakubona ukuthi abantwana kumele bebeyazi amasiko, bebekwazi ukuthi bavela ngaphi, bebekwazi ukuthi okhokho babo ngobani, bebekwazi ukuthi kuthiwani ngesintu sethu, ukholo lwethu lwesintu luthini, ukholo lukankulunkulu lokholo lwamadlozi ethu. Konke lokhu benabantwana bebekwazi. Bebe sebeziyenzela ke bona ukuthi bakhethani, kodwa ulwazi sifanikile ngoba siyakubona lasemazweni abelungu, abelungu labo bayalandela amasiko abo, abelungu labo bayalandela imvelaphi yabo. Lathi nje njengabantu abamnyama kumele silandele imvelaphi yethu. Singathi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bethu bebekwazi khonokho ukuthi bavela ngaphi, bebekwazi ukuthi bona bangobani, bebekwazi ukuthi nxa besiyakhuluma nabogogo babo bakhuluma besithini, okhokho babo bathini, ngobani okhokho babo. Kuqakathekile kakhulu yikho siyenza uhlelo oluthi ingwe yamabala luzaba khona ku-YouTube njalo luzaba khona kuyo yonke nje i-social media.
Bezwakala, sibongile kakhulu. Marvelous, we touched on this issue of the variant. Do you think that there is a difference and with elsewhere, I mean, in terms of acceptance, how people are accepting the vaccination and so forth and so forth? Do you, can we find out from Mr. Balule, or you have something else to add about that?
Yes, actually, let me just summarize quickly what he said. Potanga tiri kunzwa munyarikani wedu vanga vari kutaura ivo pamusoro pezviri kuitika. Ndafunza ini panyaya yenhomba yeCOVID-19 kuti kuUnited Kingdom kwavari uko. Kunyaya yemavariant ariko ekuti ekuBritain, ekuSouth Africa nekuBrazil ari kubatwa sei. Vakati ivo hurumende yeBritain yakaomesa mitemo yekuti kana paine vanhu vanenge vari kubva kunyika idzodzi vari kusvika vachiiswa muquarantine, uyezve ukakwanisa kunge iwewe usingade kupinda muquarantine uri kubva wawanikwa uchibvisiswa mari yavari kuti ivo yefind. Nekuti vari kuti ivo hurumende yemuBritain yakaita ongororo yakatoona kuti variant idzi dziri kutaurwa dzakatangira papi. Saka vari kuedza kuti vakwanise kunge vachigadzirisa zvinhu kuitira kuti mavariant iwaya asazowanikwa achipararira kune vamwewo. Saka vari kutaura ivo kuti zvinhu zvakadai vari kuti zviri kubatsira muUnited Kingdom kuti vanhu vari kutora dzidziso kana kuti kurudziro yavari kupiwa nehurumende yekuti kana panzi vanhu ngavagare mumba, vanhu vari kugara mumba, uyezve vachiitawo zvimwe zvikwanisiro zvinodiwa zvakataurwa neWorld Health Organization. Asi nyaya huru yavari kutaura ndiyo nyaya iyoyi yemavariant kuti United Kingdom iri kuomesa kuti kana uchinge wanga uri kubva kunzvimbo dziri kudoma idzodzi seSouth Africa, Brazil, uri kutosvika imomo uchibva waiswa paquarantine yakaomarara, uyezve vanenge vachinyatsoongorora kuti uri kuzvifambisa sei kuitira kuti pasazowanikwa kupararira kwemavariant aya. Saka inini my question, Chris, was how has the United Kingdom government been able to get people to come and get vaccinated? Because we see it seems like there's a lot of resistance, especially when we talk to some people back in Zimbabwe about the COVID-19 vaccine. They are saying that there's a lot that needs to be done to actually attract people to, for people to have confidence, despite, you know, some efforts being made to, for awareness programs and things like that. But what can Zimbabwe learn from the United Kingdom in terms of getting people to go out there and get vaccinated?
United Kingdom government has run this vaccination program quite efficiently. What I think the government of Zimbabwe can learn from the United Kingdom government, first and foremost, is transparency and also the communication of the message. The government has been very transparent about the source of the vaccines, And they have also rolled out messages to inform the population about the side effects of these vaccines, about where people can go and take these vaccines. The general practitioners are here helping with that program. The hospitals are helping with that program. And there is a lot of testing as well, which is encouraged, and the government is taking very, very proactive and actually leading the program. And the hospitals are well equipped. There's something that the government of Zimbabwe can learn from the United Kingdom. And the workers, the frontline workers, have been encouraged to take the vaccines, and they have also protective clothing, the PPEs, the frontline workers. So it is very important that such a program has to be run by efficient managers. The leadership managing these programs has to be transparent, has to be efficient, has to be there and lead by example. We see that in Zimbabwe, the Vice President, General Chiwenga, did actually lead by example because he was one of the first to take the vaccine. So what more the government of Zimbabwe needs to do is to roll out these programs with transparency. If you live in Mbare, you have to know where you can go and take the vaccine. If you live in Makokova in Bulawayo, you need to know where you can go and take the vaccine. And the people who are frontline workers, there needs to be transparency there. Who is a frontline worker and what constitutes a frontline or an essential worker? That is very important for people to understand. And there is, and there are lots of questions about the vaccine that they have in Zimbabwe. The government needs to answer all those issues and all those questions that people have about that vaccine so that people have confidence in the vaccine. In the United Kingdom, the government has done very well. People do have confidence in the vaccines and in the way the government is running the program. Of course, not everyone in the United Kingdom wants to take the vaccine, but the vast majority of the population are happy to take the vaccine. So far, we have over 20 million people who have taken the first dose.
Yes, Mr. Balule, we noticed that the vaccination program in Zimbabwe has been going for slightly more than 2 weeks now, but the figures so far, 25,000. Have been vaccinated out of a possible total of 100,000. What do these figures show us?
They show that there is reluctance from the population to take the vaccine. One of the problems is that the people do not trust the government, and the messaging has been poor, and people do not know who is eligible to take the vaccine. Even when the government says it's the essential workers or the frontline workers, but these essential workers and the frontline workers, some of them don't even know where they can go and have the vaccine. So there is an issue of communication. There is an issue of logistics, I think. And there is an issue of trust. That's why people are not coming forward to take this vaccine. And the vaccine is from China. China is a great country and quite developed in terms of science and research. But there are lots of people who do not trust products from China. There are lots of people in Zimbabwe who do not trust products from China. But I would like to think that, you know, this vaccine has been approved by the World Health Organization. And we do know that China is an industrialized country. They wouldn't sell the vaccine and or distribute the vaccine, which is not meeting the required standards. So our people need to be educated with regards to this, and there has to be some serious rollout campaigns by the government to conscientize people and to encourage people to come forward and take the vaccines. And there has to be transparency as well. Where do people go to take these vaccines, and who are frontline workers? There has to be very clear specification as to who is a frontline or essential worker.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune munyarikani wedu vanga vari kutaura ivo pamusoro penhomba yeCOVID-19 iri kubayiwa iyo muBritain, uyezve vachitaura ivo kuti hurumende yeBritain yakaita zvakawanda kuti idzidzise veruzhinji pamusoro pekukosha kwenhomba iyoyi. Nokuti ndandafunzwa kuti ko zvii zvingaitwa neZimbabwe, vakati hurumende inofanira kunge ichiwanikwa iyo ichidzidzisa vanhu, ichitaura zvakaipa nezvakanaka pamusoro penhomba iyoyi, kuti vanhu vagowanikwa ivo vachiwana yatingati confidence kuti vakwanise kunge vachizobayiwa nhomba iyoyi. Munyarikani wedu vataura zvakare kuti zvakakosha vari kuti ivo kuBritain vanhu vakawanda vabuda zvavo kuti vanobayiwa nhomba iyi, asi mushure mekunge vapiwa dzidziso yakawanda. Vachitaura zvakare kuti kuZimbabwe chakakosha ndechekuti kana pawanikwa ipo vanhu vapiwa dzidziso. Kune vamwe zvechokwadi vanogona kuti nhomba iyi havasi kuida, munhu anobvumidzwa kuramba nhomba iyoyi, asi kana munhu apiwa iyoyi mukana wekuti adzidze kuti zvakanaka pamusoro penhomba iyi ndezvipi, uyezve zvakashata pamusoro penhomba iyi ndezvipi, zvinozoita kuti awanikwe iye achitora decision yake kuti ari kuda kuti aite sei. Panguva iyo tiri kuona kuti pasi rose vanhu vazhinji vari kutarisira kuti kana nhomba iyi yatorwa nevanhu vakawanda, vanhu vawanda yavanoti iyo herd immunity, dzimwe dzenguva nyika idzi nyika dzingazovhurwa zvakare. Asi izvi zvinotoda kuti vanhu vapiwe dzidziso kuti zvakamira sei, uyezve kuti nekuti sekutaura kwamboita mumwe ipo pana pavataura ivo kuti pane zvanga zviri kufamba pamadande mutande zvakawanda pamusoro penyaya yenhomba idzodzi, vanhu vachitaura zvakasiyana siyana. Saka zviri kune hurumende kuti ikwanise iyo kunge ichidzidzisa veruzhinji kuti nhomba iyi yakanakirei, uyezve kuti yakaipa sei, ndezvipi zvakaipa pairi. Asi chikuru kuti vanhu vapiwe dzidziso, uyezve chikuru kuti vanhu vawanikwe ivo vaine confidence. Takaona zvakare mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachibayiwa ivo nemutevedzeri wavo kugurukota uko rezveutano vamangwiro vachibayiwa nhomba iyoyi yeCOVID-19. Izvo kune vamwewo vakatarisa vaitaura ivo kuti zvinobatsira panyaya yekuti vanhu vawanikwe ivo vane ruvimbo pamusoro pevaccine iyoyi. Saka tichange takatarisa kuti zvii zvichaitika mumavhiki maviri anotevera, nokuti takanzwa vamunangagwa vachitaura ivo pavakanga vari pane mumwe musangano vhiki rinorapfuura, vachitaura kuti pane mamwe madosis akapiwa zvakare nenyika yechina anosvika iye 200,000 doses akawanikwa achiwedzerwa pamusoro pemamwe madosi atori munyika pari zvino ari kutarisirwa kuti apinde munyika mumavhiki maviri anotevera. Saka vazhinji vakatarisira kuti zvii zvichaitwa nehurumende, tichaona here vamwe vamakurukota vari muhurumende vachienda kunobayiwa, uyezve kuti iyo nhomba iyi yeSinopharm yakamira sei, nekuti vamwe vari kuti nhomba iyi sezvo iri kubva kuChina vazhinji vanoda kunyatsoziva kuti yakamira sei pamusoro pekuti chii chainokwanisa kunge ichiita, pane zvakanaka here pamusoro payo, pane zvakaipa here, nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kukurukura ipo pano nevanyarikani vedu vari pano. Tine munyarikani vari kubva kuBritain, tambonzwa zvakare kubva kune vamwe munyarikani vari muno muAmerica. Saka ndo zvimwe zvatange tiinazvo ipo panapo. Chris.
I can't hear Chris. I don't know whether Chris is talking to me, but I can't hear him.
Unfortunately, Chris, I think there's an issue with your audio. I can't hear you either.
Want the vaccine. Obviously, the uptake is not that much encouraging in terms of numbers in Zimbabwe, but there are people who are in the vulnerable groups who would like to take this vaccine. So the government has to designate and publicize these centers where people can go and take the vaccines. And the government needs to roll out educational programs as well through all media outlets so that people can actually understand where they can go and take the vaccines. And it is also important for the government to actually talk about the benefits of taking the vaccines and also to talk maybe about the side effects, of these vaccines, but emphasizing that the benefits far outweigh the side effects of the vaccines. And if we have many people, millions of people vaccinated in Zimbabwe, it will be good for the economy. It will be good for the health and welfare of our people. So the government needs to emphasize on that as well. It is very important. And they can actually start by educating some of our leaders, our political leaders, so that they can take the message. This is the time when the country needs to come together. Those in government, the ruling party, and the opposition political leaders, they need to have the same message. And the political leaders have to come together. The opposition have to have a say, really, in terms of this is a moment of crisis in our country. Therefore, in times of crisis, we have to come together as a nation, and the leaders have to come together and speak in one voice and try to resolve the problems that are facing the country. Whether you are in ZANU-PF or you are in the MDC, whether you are in EFF Zimbabwe, you need to work together so that you safeguard our people, so that you protect our people, and the program has to be led by the leaders, both in politics, in business, in science, in the healthcare, in education. Basically, the country has to speak with one voice.
Apo tanga tiri kunzwa munyarikani vedu vari kutaura ivo kuti nyaya iyi yenhomba zvakakosha kuti hurumende ikwanise kunge ichishanda muzvipatara zviri kune mamwe maprovincial hospital nezvimwe zvakadaro voendesawo nhomba idzi ikoko, asi chikuru idzidziso yekuti nhomba iyi yakanaka sei uyezve kuti maside effects achona ndeapi, kuitira kuti vanhu pavanozotora nhomba iyi vanenge vane vimbo nayo. Munyarikani vari kutaurawo zvakare kuti ivo ndo zvavakaona zvakashanda ikoko kuBritain, kuti vanhu vakanyatsopiwa rudzidzo rwakawanda, asi vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti vamwewo zvakare vanyarikani vawanikwe ivo vachipiwa nhomba iyi pachena, vachiratidza vachibayiwa nhomba iyoyi, kuitira kuti pavanoonawo vanhu vanhu vakadai savana chiremba, vanhu vakadai semakurukota, vachibayiwa nhomba iyi, zvinoitawo kuti vazowana ruvimbo nekuwanikwa ivo vachizobayiwawo nhomba iyoyi. Asi zvakawanda zviri kutaurwa ipo panapa, tiri kunzwa kune vakasiyana siyana vari kutaurawo pfungwa dzavo. Tinoona kuti munyika meZimbabwe nyika yakavhurwa, uyezve takaona isu vanoshanda mumigwagwa nyanya vanoita mabasa ekutengesa vachikumbira ivo, takataura nemutungamiri weVSET vaSamuel Wadzai, vachikumbira ivo kuti dai hurumende yakwanisa kunge yawana mukana wekuti vaunze zvakare zvirongwa zvekudzidzisa nyanya vanoita mabasa iwayo ekutengesa mumigwagwa pamusoro penhomba iyi, nekuti vanga vari kuti kunyange vanhu vachizosangana nevanhu vakawanda zvakanaka kuti vawane dzidziso kuitira kuti denda iri reCOVID-19 risawanikwe richivabata pavari kuita mabasa avo ekutengesa mumigwagwa, uyezve kuitira kuti kana vachinge vabatwa nedenda iri harizowana richivakunda. Nekuti tinoona vazhinji iko kuno kana kuno kuAmerica, nyaya iyoyi yevaccine kana kuti yatingati nhomba inyaya iri kuwanikwa iyo ichikosheswa navaJoe Biden, vanova mutungamiri mutsva weAmerica. Vakataura ivo kuti mumazuva avo zana vachitora ivo chigaro kubva kuna vaDonald Trump, vari kuda kuti vaone vanhu 100 million vachiwanikwa ivo vachidaiwa nhomba iyoyi. Saka pari zvino vazhinji vari kutowanikwa ivo vachikurudzirwa kunzi vabayiwe nhomba iyoyi yeCOVID-19 kuitira kuti herd immunity yeimo muno kunyange muAmerica umo tinoona kuti chirwere ichi changa chakapfunya chisero, tikaona vanhu vanodaudzira 500,000 vachifa kubva kuCOVID-19. Saka zvizhinji zvichange zviri kuitika mumazuva anotevera panyaya yenhomba iyo yeCOVID-19. asi parizvino tikuda kuti tinzwe kubva kwamuri kwamuri ikoko kumativimana ese enyika sezvo chirongwa chechanhasi chiri chirongwa chemi vari kudiaspora kuti zviwo zvamuri kusangana nazvo munogona kunyora ipo pano kana kunyorera Studio 7 muchitiudza kuti muri kusangana nezvimhinga mupinyi zvipi pane here zvamungada kuziva panyaya yenhomba iyo yeCovid-19 kuitira kuti panozouyawo vana mazvikokota kana vanyarikani vakaita sevana chiremba tinogona kunge tichizowanikwa isu tichikwanisa kuzovabvunza mibvunzo yamunenge muchibvunza saka muri free kuti muwanikwe muchinyora maemail kustudio7@voanews.com muchitipawo mibvunzo yenyu yekuti zvii zvamungada kuziya nyanya panyaya yenhomba iyo yasvika munyika uyezve tiri kuona kuti pari zvino tiri kunzwa kuti vatori venhau sesu isusu nevamwe vanoshanda mumajeri nevamwewo vanoshanda muzvipatara ndo vanga vari kupiwa yatingati iyo priority yekuti vawanikwe ivo vachibayiwa nhomba idzodzi kuitira kuti sevanhu vanoshanda nevanhu vakawanda vawanikwewo vachizvidzivirira saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano uyezve tichitarisawo zviri kuitika mune dzimwe nyika nemune dzimwe nzvimbo tinoona kuti kusouth africa zvakare pane mumwe watakataura naye muteereri wedu westudio 7 akataura iye kuti akatora nhomba yejohnson and johnson kusouth africa ikoko saka tinoona kuti kuri kuya nhomba dzakasiyana-siyana munyika dzakasiyana-siyana kuzimbabwe pari zvino kune sainofana but muteereri uyu akataura iye kuti iye akatora nhomba iyi nekuti anoita basa raanoshanda nevanhu vakawanda zuva nezuva anoita basa iye anosangana nevanhu vakawanda saka akati iye zvazvakamukoshesera kuti iye awanikwe achizvidzivirira mushure mekunge atora nhomba iyi ari kuti aiwa hapana chaakanzwa chakaipa saka takati aiwa tichazoedza zvakare kuti titaure naye tichinzwawo kuti vamwe vanozouyawo vawanikwewo vachitiudza kuti zvakamira sei kwavari ikoko panyaya yenhomba iyoyi yeCovid-19 nyaya iri muZimbabwe nhomba iri kubva kuChina yeSinopharm vaccine Chris so we're going to just continue I'm not sure if our guest can hear me but I would just like to further on ask especially there in the UK we saw that when the COVID-19 pandemic started we saw a lot of Zimbabweans especially in the healthcare industry that were succumbing to this disease. What is the current status right now from what you're hearing from those that work, you know, in the front lines?
Declined, they've reduced. Still high. We still have many people dying, but it's quite reduced drastically. In terms of Zimbabweans who work in the healthcare sector, we do not have many numbers of people who are succumbing to the disease. But yes, people do still get ill, do still get sick, but they are not really dying as much as people were dying when this COVID pandemic started. So the numbers have declined. Part of it is that many people from Zimbabwe have actually had their first doses. They have taken the vaccines, and also they are taking precautions really, and they work and they discuss these things in their communal setups and in social media. And they educate each other and they encourage each other. We have seen some of the leading figures of Zimbabweans who are here. We've been encouraging people in the social media to go and take the vaccine. So, yes, the numbers have declined. And this is so across the board in the United Kingdom. The numbers have declined and the government is actually going at full speed with the vaccinations. And the program is going very, very, very well. May I just what I did say earlier about what the government of Zimbabwe should be doing. Ngizathanda ukuthi ngisho ukuthi uhulumende weZimbabwe nga kuba ngohlelo lokuhlaba abantu. Uhulumende kumele ecace kakuhle ukuthi abantu abahlatshwayo laba abayibo abasebenza umsebenzi ophambili ababiza bethi ngama-frontline workers, abantu abanjengamanesi lamadokotela labanye nje ababe beyibo uhulumende obakhethileyo. Kumele uhulumende atsho kahle ukuthi baqonde ngaphi ukuze bethatha injection leyo, ngoba kungabi yindaba yokuthi abantu abakwazi ukuthi injection bayithathaze kahle abantu ithuba lokuthi bethatha ngama-injection lawo. Njalo ezibhedlela lezi ezikuma-provinces kumele zibe ne-equipment e-right ukuze abantu behambe besiyathatha khona injection ngokuthi bayakwazi ukuthi baqonda ngaphi. Leyo yinto okumele igcizelelwe kakhulu uhulumende, njalo efundise abantu ukuze abantu bebekwazi ukuthi injection leyi ilamandla angakanani okuvikela umkhuhlane, njalo injection leyi ilezikunye yilo okungabangela ukuthi bezizwe nje nxa beqeda ukuhlaba injection leyi bezizwe ngathi sengathi bayagulagula lani lani. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi injection leyi iyavikela umkhuhlane wecorona, yikho okuqakathekileyo, yikho kumele kufundiswe abantu.
Aiwapo tanga tiri kunzwa munyarikani wedu vari kutaura ivo kuti ndandabvunza ini kuti ko panyaya yevanhu vanoshanda ivo muzvipatara nezvimwewo vatakaona vachishaya neuwandu pakatanga denda iro recovid-19 zvamira sei munyika yeBritain pari zvino, vakati aiwa pari zvino uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri huriko hawo asi hwadzikira, asi vanhu vari kushaya zvino vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vavashoma, uyezve vari kuti ivo chiri kunyanyoitika ndechekuti vazhinji pari zvino vakatowanikwa ivo vachitora first dose ravo renhomba iyoyi yecovid-19 avo vanoshanda munzvimbo dzakadai sezvipatara nezvimwewo. Saka vanga vari kutaura ivo kuti izvi ndo zviri kunge maybe zviri kubatsira pari zvino kuti uwandu hwevanhu vanobva kuZimbabwe nyanya vanoshanda muzvipatara nezvimwewo vawanikwe ivo pari zvino vasiri kunyanyowanikwa vachishaya kubva kudenda iri. Vanga vari vaenderera mberi zvakare vachitaurawo nyaya iye yatanga tabvunza kuti hurumende ingaite sei panyaya yekuti nhomba iyi yecovid-19 iwanikwe neveruzhinji. Saka vatsinira vakati aiwa zvakakosha kuti hurumende iwanikwe ichiendesa nhomba idzi kumaprovhinsi akasiyana siyana, kumadistrict hospital kuyakuya kumaprovhinsi vodzipa rudzidziso zvakare kuitira kuti panguva yainozosvika nhomba iyoyo ikoko vanhu vemunharaunda imomo vanenge vaakutoziva kuti nhomba iri kuuya, uyezve yakanakira pakati yakashata pakati. Saka ndozvavanga vari kutaura ipo pano. And then if you can hear me, maybe just to close off, you said something very interesting about the program that you have for young children and those, you know, Zimbabweans within Britain, there where you are, to teach them about culture. But have you done anything more during this COVID-19 lockdown? Maybe, you know, to give entertainment programs for kids using vernacular. What more have you done?
Here in the United Kingdom, but we have been quite active in the communal groups and setting up programs and setting up our structures and our communication lines so that we can reach out to these communities. The program is in its inception, but we are rolling it out to the communities here in the United Kingdom. We are doing this at full speed, and we want to reach every corner of the United Kingdom so that we speak directly to the young people in both important and mother languages of Zimbabwe, Ndebele, Sindebele, and Shona, and Chikalanga. So those are the programs that we want to roll out so that our children know where they come from, so that our children know about their history, about their culture. We have to be the people who teach our own children their history, the history of where they come from. We have to teach them about their own heroes, the heroes, African heroes, so that they know that we do also have African heroes and African warriors. We are not in any way saying that the education that they are getting here is not right. No, we are not saying that. We are saying that we want our children to expand their knowledge so that they know also about their history, about the history of their parents, so that in the end, we have a whole child who understands that, yes, they were born in the United Kingdom. Yes, they were born in the United States of America, but they have a very rich heritage behind them, and they should be proud of that heritage because that's who they are. It is good for them to know who their ancestors are. It is good for them to know about the history of their people. And I think that is fundamentally important. The history of the African traditional religion, and so that they can choose. When they grow up, they can choose what they want to follow, what they want to believe, and they can choose their faith. They can choose with full knowledge of what their history is and what their ancestors were like and all that. We need to educate and conscientize our children.
I'm going to ask you to give us isiNdebele.
Kumele sibafundise ngamasiko abo. Sibafundise ngesintu sabo. Abantwana abazalelwe phetsheya kwezwekazi leAfrika, abantwana abase-United Kingdom, abantwana abase-United States, abantwana abase-Australia, abase-China, eCanada, noba ngaphi, kumele bebekwazi imvelo yabo, imvelaphi yabo, bebekwazi ngamasiko abo, bebeyazi ngobuqhawe babokhokho babo, bebeyazi ukuthi ilizwe labo lilamasiko athini, bebeyazi ulimi lwakibo olunjengesiNdebele, olunjengesiShona, olunjengesiKhalanga, olunjengesiChewa, yonke nje zonke indimi ezikhulunywa eZimbabwe. Abantwana ukuze nxa bevakatshele eZimbabwe bekwanise ukuthi bekhuluma labogogo babo, bekwanise ukuthi bekhuluma labokhulu babo. Kumele bebeyazi ukuthi okhokho babo babephila njani. Kumele bebekwazi ukuthi ukholo lwethu olwesintu luyimi kanjani. Noba kungaba kulukholo lwamadlozi, loba kungaba kuyikholo lukaNkulunkulu, siyakwazi ukuthi okhokho bethu labo babekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, umvelinqangi ukhona. Abantu bethu kumele bebekwazi khonokho ukuthi hatshi, okhokho bethu asobantu ababehlezi ebunyameni. Ngoba i-history asesifundiswa abantu bethu kuthiwa okhokho bethu babengazi lutho. Asiloqiniso lelo. Okhokho bethu babeyazi ukuthi uNkulunkulu umvelinqangi ukhona. Okhokho bethu babekwazi ukuthi izinto ezimbi yiziphi, izinto ezinhle yiziphi. Okhokho bethu labo babevele belokuzithoba, belobuntu. Okhokho bethu babengasizo zinyamazana. Kumele abantu bethu bebekwazi konke khonoku. Kuqakathekile kakhulu, kakhulu asonto yokudlala le into eqakatheke kakhulu ngoba itsho ubuntu bethu. Ingena kahle egazini lethu ukuthi nasingobani, siyangaphi, sivelela ngaphi. Abantwana laba bezalelwe kuphi umhlaba? Loba bezalelwe kuphi umhlaba, abantwana kumele bebekwazi ukuthi isintu sabo sithini. Sibona kuqakathekile kakhulu lokho, asonto okumele sitshaye indiva ngayo. Kumele kube yinto esiphakamisayo, njalo kumele kube kuyinto esithakazelelayo. Sifundisane thina abantu abadala, sifundise abantwana, ngoba lathi ulimi lolu solusilahlekela. Nxa sithi siyakhuluma ngolimi lwethu, ulimi lwabomama bethu, lo ulimi lwabobaba bethu, sigcina sesifake isiNgisi phakathi. Kuhle ukuthi sikhulume ngesiNgisi, siyavuma, kodwa kumele njalo sibe yenelise ukuthi sikhulume la ngolimi lwethu, ukuze yikho kuzatshengisa ukuthi sifundile, siqeqetshile.
Aywa, very interesting there. I would like to thank our guests who were with us tonight, including my co-host Chris Gande, on behalf of Chris Gande and myself, Sipho Senkosi Balule. That's our guest who just finished their speaking. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekukosha kwakaita kuti vana kunyangwe vachikura mudiaspora vawanikwe ivo vachiramba vachidzidza tsika nemagariro. Saka vataura ivo kuti sangano ravo rinodzidzisa nyaya idzodzi. We also had on our program today Dr. Moses Rumano, who has put aside his professorship to venture into farming. And he says during this COVID-19 pandemic, he has found that a lot of Zimbabweans have been graduating towards their food from home, like mubora, munyeve, things that ipa, things that he's actually growing. So we'd like to just thank you and hope that we meet again tomorrow. Let's meet again on Let's Talk Ngati Kurukurei Mangwana. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, and also my host, my co-host Chris Gande would like to say